chiripo ndechekuti tiri kusimbaradza mutemo kana kuti zvinodiwa nemutemo tichikurudzira vese vakanangana nekugadzira mimhanzi nekugadzira mafirimu nekugadzira zvinobuda pamatv kuti aiwa mikana iripo ende uye mutemo unokutsigirai kuti imi munoda kuti mugadzire mitambo yoiswa pamaredhiyo yoiswa pamatv muno munoko kuitengesera nokuti mutemo unoti zvese zvinobuda pamatv yomuzimbabwe zvinonzikwa pamaredhiyo yemuzimbabwe zvinofanira kunga zvakawanda zvikamu makumi mana nomwe nechishanu kubva muzana 75% zvingava paredhiyo kana patv. Saka takatarisana nenyaya iyi isu seminister of information media and broadcasting services tiri kutoti tiri kuvandudza mabasa munyaya yezvekugadzirwa kwezvionekwa zvapatv. Tiri kuwandudza mabasa kune vanoda kuita zvokuimba, saka tiri kuwandudza mabasa kune vanoda kugadzira zvemabhaisikopu.
Pane vamwe vanoshorawo vachiti iyo hurumende iri kuita chii chaizvo kubatsira vanoita mabasa iwaya sekugadzira mabhaisikopu nekuimba nezvakadaro. Pane mari here yamuri kuisa kumaindastri iwaya?
Chokutanga ndechokuti hurumende yakaisa mutemo kubatsira vanogadzira mhanzi, kubatsira vanogadzira mafiri mabhaisikopu iyaya, nokuti dai hurumende isina kuisa mutemo tingadai tichinzwa panhepfenyuro dzakawanda dzemuzimbabwe vachingopureya mimhanzi kana kuridza mimhanzi yekuamerica, mimhanzi yekusouth africa neyekune dzimwe nyika. Asi kuburikidza nokuti hurumende yakaisa mutemo, taakuziva vamwewo vanga vasingazivikanwa vaimbi vakaita sana Sniper, vakaita sana Dadza D, vakaita sana Betty nevamwewo vabuda kuburikidza nemutemo wakaitwa nehurumende uyu. Chechipiri kuda kusimudzira sehurumende ndechekuti tiri kubvunza vari mumabasa aya vanobata mabasa ekugadzira mumanzi, vanobata mabasa ekugadzira mabhaisikopu, kuti ndezvipi zvavangada kuti hurumende ivaitire kuti mabasa awo aite zvakanaka. Chimwe chavakataura patakasangana navo svondi dzakapera inyaya yokuti vanoda kuti kana vagadzira zvionekwa zvavo kana vazviendesa kune venhepfenyuro vabhadharwewo nevenhepfenyuro idzodzo. Saka zvinhu zvatiri kushanda nazvo kuti tingavabatsira sei, takanangana nekubatsira indastri kuti tivandudze mabasa arimo mune vanogadzira zvamabhaisikopu, vanoita zvamadhirama nevanogadzira mumanzi. Saka vangatambudzika vazhinji vachiti hurumende iri kuitei. Aiwa, tiri kutovandudza mabasa, tiri kutopa vanhu mikana.
Pane vamwe vanobvunza zvekuti ko zviteshe zvinowanikwa zvisingazotevedzeri mutemo iwoyu munonge muchizoita sei sehurumende?
Mutemo uri pachina kuti anenge atadza anofanira kutaura kuti chikonzero chii obatsirwa kuti akwanise kusvika ipapo, nokuti takanangana nokuti tisimudzire vana vezimbabwe vanoita zvekuacta neentertainment industry. Nokuti tikatarisa kune dzimwe nyika vanozivikanwa kwekutanga kuburikidza nezvemifananidzo. Vanhu vazhinji vanoziva America kuburikidza nemifananidzo inobuda pamatv, vanoziva India nemifananidzo inobuda pamatv kunana Bollywood nana Hollywood, ndo vanogadzira yatoti imeji yenyika. Saka tiri kuda kusimudzirawo izvozvo mabasa iyayo muno muzimbabwe kuti tigadzirewo imeji yenyika yedu, vanhu vaone Zimbabwe kuburikidza nevanhu vedu vachiita mitambo nemusic.
Mutemo uyu uri kusungirwa kuti uitwe nezviteshe zvese here kana kuti zvehurumende? Unenge wakanangana nezviteshe zvipi?
Hakuna mutemo unogadzirwa vamwe vanhu usingagadzirirwa vamwe vanhu. Mutemo wenyika unoti vese vari mubroadcasting industry vanofanira kutevedza mutemo uyoyu. Saka hausi wekuti aiwa ndewe ZBC kana kuti mutemo wakanangana namastation achazouya, mutemo wenyika wakaisirwa munhu wese anoda kupinda muindustry yebroadcasting.